Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusi le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana maneru anasi uri musi wechitatu zvita 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri Washington DC.
Ini ndini Evans Zininga, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoudza nyika kuti vachagadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekuona kuti mitemo yagadziriswa kuitira kuti ikwezve vekunze vane mari.
Bato reMDCT rinotungamirirwa nava Morgan Tsvangirai rinoti zvataurwa nava Munangagwa hazvina pundutso kana shanduko yakanyanya yazvinounza muupenyu hwevanhu muZimbabwe.
Mapurisa anoita hurukuro nevatori venhau pamusoro pezvinyunyuto zvevatori venhau vanoti havasi kubatwa zvakanaka nemapurisa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatura mashoko avo emamiriro akaita zvinhu munyika kanoveke kutanga kubva pavatora matomu kubva kune vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Thomas Chiripati anotipa nyaya inotevera.
Vachitora mashoko avo emamiriro akaita zvinhu munyika, vaMnangagwa vati hurumende iri kushushikana nekudonha kwakaita upfumi hwenyika, vachiti vachatora matanho akasimba ekugadzirisa zvese zviri kunetsa munyika. VaMnangagwa vati vachasimbaradza nyaya dzekurima pamwe nekucherwa kwezvicherwa zvakaita segoridhe, kuwanisa veruzhinji mabasa, kudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika. Vatiwo hurumende ichataura nehurumende dzekunze dzanga dzisiri kuwirirana neZimbabwe pasi kweutongi hwavaMugabe.
My government recognizes the need.
Hurumende yangu ichashanda zvakasimba kutiwedzere huwandu hwezvatinotengesa kunze kwenyika kuti wane mari yekunze iyo yatiri kuda.
VaMnangagwa vatiwo kuti zvese zvibudirire vachasimbaradzawo nyaya yekurwisana neuori hunonzi hwakatekeshera muhurumende.
Uori unofanirwa kupedzwa. Hatisi kuita zvokutamba nenyaya. Uye hapana charegedza kusungwa kana achiita zvouori. Uye hurumende yakatotanga kare nenyaya iyi.
Nhengo yeZANU PF inomirira Makonde muparamende vaKindness Paradza vanoti vafara nemashoko aturwa navaMnangagwa.
Mutungamiriri wenyika nhasi vagona zvikuru nekuti vapasanudza nzira yekuti tichafamba sei kubvira gore rinouya tichienda mberi kuti hurumende yavo iri ndanyatsofadzwa nekuti vati ivo Zimbabwe ichange yakutaura nedzimwe nyika dzayakambenge yakamutsana nadzo kumashure uko inonzi muchirungu reengagement. Ndezvichida kuti Zimbabwe haichada kuti ichisara yega, yakuda kuti ichibatanawo nedzimwe nyika kuita kuti ibudirire. Vakazotaura zvekuti Zimbabwe inofanira kuona kuti iye zvino nyaya dzecorruption hadzichadiwa. Saka ipapo ndowirana nawo zvikuru kuti mari zhinji dzakabuda panze nematsotsi, saka vada kuti mari dzodzo dzidzoke.
Asi mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri weMDCT vaElias Mudzuri vati mashoko avaMnangagwa akanaka asi havafaniri kungogumira mukutaura chete.
Maspeech akapuwa na President Mnangagwa tanganyanya kunangana nemaelections akachengeta mashoko aataura. Isu yeopozisheni tinofara nokuti toda hurumende yakanangana neupfumi hwenyika nokuzobvumira vanhu kusarudza hurumende yavanoda nguva yekusarudza. Ende ichi hurumende inenge yauya inofanira kunge ichiita zvinotaridza kuti yakanangana nezvido zvevanhu. yatati na yanga sini nazo iya zaya taura tikaona ichizvita tinofara tese hatina ngoposhen kuti tirimo kuti tibvise hurumende tuda kuti tivemo tichibatsirana kuti nyika ifambe saka takatarisana nenyaya kuti nyika iende mberi vanhu vachigara vachifara asi ndokura kuri kuita zvinhu totarisira kuti hurumende yawana mari yekugadzira kuti zvidzike bcause vanhu vari kunonga zvisvo nomuromo kunzoko mashoko akanaka toda kuti aperekedze nezviito zvakanaka
zvichakadai vamunangagwa vakatarisirwa kuenda kusouth africa mangwana kwavari kutarisirwa kunosangana nevemabhizimusi vangade kuzosima mari yavo munyika ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
vachitaurawo vakanangana nezvataurwa nemukuru wenyika mutauriri wemdc inotungamirirwa navamogen tsvangirai vaobert gutu vati zvataurwa navamunangagwa hazvina pundutso kana shanduko yakanyanya yazvinounza muupenyu hwevanhu muzimbabwe vagutu vati vange vakatarisira zvakawanda zvine musoro kubva kuna vamunangagwa asi havana kugutsikana nezvataurwa nemutungamiriri wenyika uyu
statement yaapa yanga iri pfupi pfupi zvokuti chachiri chigwishu vachisiya zvakawanda zvatatitarisira kuti vachataura nezvazvo nenyaya yekuti nyika iri parumana nzombe tiri panguva yakaoma zvikuru mukaona kudonha kweikonomi kudonha kweinfrastructure yedu kana kuri kueducation ikoko kune crisis vana vechikoro kunyanya-nyanya vehigher education institutions kumayunivhesiti nekumapolytechnic nekumwe kwakadaro havana kana chavanowana panyaya yacho
saka vamunangagwa chavataura chaicho chaicho maererano nekuvakwa kwezimbabwe hapana
havangobata vahavo apo neapo iya inongonzi muchirungu rhetoric vataura havo kuti toda rule of law asi toziva kuti hakubva vamugabe vaingotaurawo vachiti rule of law asi muzviito zvavo hanzi ivo vaiti zvavaitaura hazizo zvavaiita zvavaiita hazizo zvavaitaura saka apa hapana chachinja apa nokuti nyaya yekuti tichada kuchengetedza mutemo tichada kuteedzera bumbiro romutemo vakabva vachizvitaura vamunangagwa vanga vari vice president wavamunangagwa wavamugabe sorry vamunangagwa vanga vari muhurumende from 1980 vakamboita minister briefly vakamboita speaker of the national assembly saka tikangoti continuously muna totenda zvaitika toda kuona action ndosaka tanyora isu tichi toda real action kungotaura aimuroma wavarirwi nerwizi
tikatarisa zvataurwa zvimwe zvandabata nomukuru wenyika vachitaura kuti ministiri yoga yoga yakapiwa mazuva 100 kuti itaridze zvainangwa zvayo itaridze nyika kwavari kuenda nebazi ravo reurongwa hweministiri yavo munoona zvichiitika here izvi
kutaura taimbova muwo muhurumende wemaministi tinoziva kuti 100 days mwedzi mitatu nemazuva gumi zvikaitika izvozvo ini ndingasarenda ndofunga muno muharare muno muzimbabwe mungaita snow yamunayo ukoko kudc nokunew york nokuboston nokuchicago ndingarohwa nehana vanarini narini kuti tingazofunga kuti vangaita kuchinja maitiro iye manje vachirungu vanotiwo tinenge tava too optimistic
ndoti zvavari kutaura vamunangagwa munyaya yavataura kuti vanoda kuumba ukama nenyika dzokunze munoona ivo vachizvikwanisa here sehurumende iri kutonga iko zvino
isi tongoti tombova panguva nokuti vataura akazvinangwa zvavo hatoda kugadzirisa tichada kudzokera mucommonwealth hatisati tadzokera mucommonwealth ndisingazivi kuti zvinganetsa zvakadii kungoti zimbabwe inzi tadzokera mucommonwealth of nations saka kutaura zvesu vavanotaura asi chaitwa chaichaii chatingati concrete action yatingati ii taibata muruoko iyi action yaitwa iyi hapana
avo vanga vari mutauriri wemdct inotungamirirwa navamogen tsvangirai vaobert gutu vachitaura vari parunhare kuharare
mutungamiri webato rinopikisa renational constitutional assembly professor lovemore maduku vanoti vanhu vasatarisira kuona mutsauko mukuru pakati pekudyidzana kwesouth africa nezimbabwe nekuti nyika iyi yava nomutungamiri mutsva vasiro ramaposa Vama dugu vanoti vatungamiri ve South Africa vanoteveza gbarare bato ravo kana vawe pachigaro. Asi vama dugu vanoti zvinofadza kuona zviri kuitika muSouth Africa uye vanorumbidza varamaposa semunhu anonzwisisa kutambudzika kwevanhu.
Ndinofunga kuti zvinhu zvakafamba zvakanaka maposa ndeumwe wevanhu muANC vane nhoroondo yekushandira vanhu. Kazhinji kacho ndakaitwa kurwisana nevarungu vanga vachiita zvesarura ganda seapartheid. Samaposa ndeumwe wevanhu vakashanda nesimba guru. Ndakamuona achinge ari muSouth Africa imomo achitungamirira nevamwe before 1994 ndiye akasarudzwa kuti amirire ANC mukuita manegotiations kutaurirana kwebumbiro remutemo nemunyika imomo.
Munofunga kuti kutungamira kwavaRamaphosa kuchachinja madzidzirano eZimbabwe neSouth Africa here?
Hapana mutsauko pakati pekuti ndivaRamaphosa here kana kuti ndivaZuma kana kuti ndivaMbeki kana paizoita maiposazana zvaminisi. Kune vamwe vanhu vanotaridza vatanga nyaya dzezvematongerwo enyika vachinyepera vanhu kuti vakapinda Ramaphosa zvinosiyana nepanga paina Zuma zvinosiyana aiyo. Tiripo pakati peZimbabwe neSouth Africa ukama hwenyika mbiri hazvinyanyi kuzoasekiswa nekuti ndiani anotungamirira nyika iyi zvakangofanana nekuti muno muZimbabwe ivavo panga paina President Mugabe. Saka ukatora hazvichinji ukama hweSouth Africa neZimbabwe ndozvichangoramba zvakadaro. Saka handisi kutini pane chinhu chinochinja sereki pachangoramba pechingoumbwa ukama. Chandiona chakapinda kunaka chavangangokurudzira chaingokurudzirwawo nemamwe mapresidendi aiko ndeve kuti muZimbabwe muno mugara pachiita sarozo ngazvingofamba nezvakanaka. Asiwo sezvamanga muchiona kuti ANC inokama nezanopf even handava vaRamaphosa hazvitaura kuti ANC inotanga yange yaakutuka zanopf aiyo vachava kuteka maushamwari wavo.
Avo vange vari mutungamiri weNCA Professor Lovemore Maduku vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kuchibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare remitemo remu Europe ratonga nhasi kuti kambani ye Uber inofanirwa kutorwa sekambani inoita zvekutakura vanhu kana kuti yematekisi, kwete sekambani inoita zveunyanzvi neunetura. Dano iri rinoderedza mashandiro ekambani iyi mu Europe.
Numa yesangano reUnited Nations munyaya dzekodzero dzevanhu, Meima, inoti hurumende iri kuirambidza kushanyira nyika iyi kuti inoona mamiriro akaita zvinhu munyika iri kumabvazuva kweAsia. Mapurisa eZimbabwe Republic Police nasi aita musangano nemasangano anomiririra vatori venhau apo vabvumirana kuti vanofanira kupanana mukana wekuti mumwe nemumwe aite basa rake pasina kuvhiringana. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webazi remapurisa rinoona nezvekudzidzana nevanhu, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti musangano wanhasi wafamba zvakanaka chose uye wabuda nezvisungo zvichaita kuti ukama pakati pavo sezeta rapi nevatapi venhau uve hwakanaka. Vati chimwe chezvisungo zvemusangano wanhasi ndechekuti mapurisa nevatori venhau varemekedzane apo vanenge vachiita basa ravo.
Tataurirawo zvakare kuti isusu semapurisa tichaitawo kuti pakati pedu mapurisa ave anoziva kuti vatori venhau vane basa ravo ravanofanirwa kuita kuti vanzwisise, asi iwo vatori venhau vachizivawo futi kuti mapurisa ane basa ravo ravanofanirwa kunge vachiita.
Amai Charamba vatiwo zvimwe zvabuda ndezvekuti vatori venhau havafaniri kunyora manyepo kana mashoko anokonzeresa mhirizhonga munyika.
Tabvumiranawo zvakare kuti nyaya dzekutukirirana kungave kumapurisa kungave iko kuvatori venhau inyaya dzisingavake nyika. Saka tabvumiranawo zvakare kuti tinofanira kunge nyaya dzakadaro dzichiongororwa nemabodies akafanana ne VMCZ, VMISA nevezuji. Uyezve kuno kumapurisa kwedu tine gwara redu ratinoita kana munhu achinge akanganisirwa vanobvumidzwa futi kunge vachikwidza zvichemo zvavo.
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists Rafosa Dongozi vauza Studio 7 kuti vafara chose nemusangano wanhasi apo mapurisa nevatori venhau vataura pachena zvichemo zvavo. VaDongozi vati kunyange vatori venhau varivo vanogara kuchema-chema nemabatirwo avanoitwa nemapurisa, musangano wanhasi waburitsawo pachena kuti mapurisa haafariwo nemamwe maitiro evatori venhau nemakambani avo.
Chimwewo chatadzwawo kumapurisa chavanga vachigunun'una nacho ndecho kuti pane kutadzirwa kwavanoitirwa nevamwe vedu vatori venhau. Saka tadzeya nyaya dzakasiyana siyana kuti kana vachinge vachinyunyuta nedzimwe nyaya dziripo vanogona kukwidza nyaya dzavo kumasangano akasiyana siyana sana Zimbabwe Union of Journalists nana VMCZ kuitira kutiwo kana kune vamwe vedu vari kukanganisa pabasa pave nenzira dzokuti tinoona kuti tinogadzirisana sei.
VaDongozi vati masangano anomirira vatapi venhau akazvipira kugadzirisa matambudziko anotarisana nemapurisa kuitira kuti basa ravo nenyika zvifambire mberi. Amai Charamba vazivisa musangano wanhasi kuti vakatomboisa zvichemo zvavo kune vamwe vapepeti vemapepanhau pamwe nemasangano anomirira vatapi venhau akaita seVoluntary Media Council of Zimbabwe, asi havana kuwana mhinduro. Mutevedzeri wasachigaro veVMCZ zvakare vari nhengo yevakuru vakuru vesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaChristianaka vavimbisa Mai Charamba nevamwe vavo kuti vachaongorora nyaya iyi pamwe nekuigadzirisa.
Tinoona uri mukanazve wekuti tidzitarise nyaya idzi, tichitendazve kuti vanoda kushandisa maorganizations edu sana VMCZ nana Zuchi nana MISA nemafreelancers association vachitaura nenyaya dzavo.
Musangano wanhasi unotevera mumusangano wakaitwa nemapurisa nemasangano aya gore rapfuura nechinangwa chekugadzirisa ukama pakati pemapurisa nevatori venhau. Amai Charamba vati mapurisa anoda vatori venhau uye vatori venhau vanodawo mapurisa kuti nyika ifambire mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zvarwa zveZimbabwe zviri kubva munyika dzakaita seSouth Africa neBotswana zvinonzi zvakazara kumiganhu yeBergbridge nePlumtree zvichiedza kuti zvipinde munyika kuitira kuti zviwane mukana wekuve pamwe chete nehama neshamwari panguva yezororo reKisimusi. Zvinonzi kumuganhu wePlumtree dambudziko razowedzerwa mushure mekumbomira kushanda kwemichina yeZimra. Gore rino zvinonzi vanhu vakawanda vanogara kunze kwenyika vari kudzokera kumusha, vazhinji vavo kekutanga mukati memakore akawanda vasati vambodzokera munyika. Muganhu wePlumtree Border Post unonzi kutanga nhasi uchange wakavhura siku nesikati kureva kuti hausi kuzovharwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze, Nasi Jonga Kandemiri we Studio 7 abata wa Dennis Juru vanotungamirira sangano re International Cross Border Association kuti tinzwe mamiriro akaita kumigano.
Eku zara kuriko asi zvakanyanya kune avo vari kufamba nemabhazi ndo vari kuwanika pano nguva inenge yakusvika mabhazi kunyanya nguva dzemadeoka zuva ndopo akunyanya kuti zvarei. Asiwo tinoona kuti vanenge vachifamba havo nemotokari dzavo diki hakusati vanyanya kuita dambudziko rakakura sereki rekuti vanhu vanga nyanya kutyira kuti kwaitisisa hakusi kufambika.
Tinonzwa kuti vemabhazi vakakwidzawo mitengo zvakapetwa kana kaviri, zvakamira sei?
Hongu, tinoona kuti kuenda kuBulawayo panguva isiri yezororo vanhu vanosiri pamuripo wakaita semazana mana emaranzi kana vachibva muJohannesburg. Tinoona kuti pari zvino mutengo iwoyo wasvika pamazana masere 800 rand. Tichitarisawo kuenda kwaMutare tinoona kuti kubva muJohannesburg kwakuripiswa mazana angaite mapfumbamwe. Kwoitawo kuenda kuHarare tinoona kuti kunosiripiswa mari inoita iye 450 rand. Iye zvino izvi kuri kuripiswa mari inoita 1200 kune vanenge vachitedzera kanyati one day. Ukaita urombo rakanaka unogona kuwanawo mabhazi anogona kuita 1100 but mitengo yakwira zvokuti yapetwa katatu yatingati 300%.
Nguva ino yezororo tinombonzwa muchichema nenyaya dzeuori pamigano pamabhodha. Nguva ino zvakamira sei?
Uori huri pachidanho chiri nani mumabhodha umu nenyaya yekuti munhu wese haasi kunyatsa kuziva kuti zvakamira sei. Vane kakutya wakati dzikirei zvekuti izvoni tinoona kuti vanhu vari kufamba zvinenge zviri nani. Iyo nyaya yekuchinja kwehurumende uye nyaya yekumboti masoja anga tipindirei yaita kuti vanhu vange vachitya vaine kakutya kuti vaite zveuori. So uori wakati dzikirei pari zvino asi unongoitwa hazvo asi uchiitwa muchivandi.
Kune vasati vagadzirira kuenda kumusha vanotarisira kuti vachazoenda, ndezvipi zvamungavayambira?
Vanenge vachida kuenda kuZimbabwe tinovayambira kuti kana vachinge kuriko kuti vari kufamba nemotokari diki, motokari dzavo ngavatakure mapepa akakwana. Kana moto yakatengwa nebhengi inofanirwa kunge kuine tsamba yavanopohwa nebhengi inokubvumidza kuti ubude nemotokari iyoyo uchienda kuZimbabwe. Izvo zvinhu zvinodiwa kurutivi rweZimbabwe, kungave kuBed Bridge, kungave kuPlumtree, kungave kuChirundo kana kupi nekupi zvako kupinda muZimbabwe. Koti kana motokari isiri muzita mako unoda tsamba inobva kumuridzi wemotokari yakadhindwa nemapurisa yekuti wabvumirwa kuti uende nemotokari iyoyo. Uye zvekare vanhu vasakanganwa kuti kune mutemo wekuti kana uchinge uri mugari wekuZimbabwe haubvumirwi kuti unge uchiende nemotokari yekunze kwenyika. Unofanira kunge uine permiti inoratidza kuti unogara kunze kwenyika uye unofanira kupuwa mazuva uchipinda muZimbabwe ndokuti sangano rezimura ringe richikubvumira kuyambuka nemotokari wakananga kuZimbabwe. Kochitiwo kana kuriko kuti uri munhu ari kuenda kana kubva kuSouth Africa uine vana vadiki vana vari pasi pemakore 16, mutemo weSouth Africa unoti unofanira kunge uine affidavit rinotaridza kuti izvoni mwana iyeye wamupiwa nemubereki wake.
Avo vanga vari mutungamiriri weInternational Cross Border Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mutambi wetsiva Tinashe Madziwane atendwa nemotikari yekombi itsva semubayiro wekuruva kwaakaita Robert Kachidza wekuMalawi. Mutori wedu wenhau dzemutambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Madziwane anoti haasi kuziva kuti ari kurota here kana kuti kwete mushure mekutambidzwa motokari yekombi itsva semubayiro wake wekurova kwaakaita Kachidza maminitsi maviri nemasekonds makumi mana nemashanu munharaunda yechitanhatu mumutambo wavo wehuremu wesupa bantamweight. Mukuru wekumahofisi eGetsite Electrical and Civil Contractors vaClement Zingoni vanoti vazadzikisa chivimbiso chavakaita chekuti vaizopa madzuwa nemotokari iyi kana achingarova Kachidza mumutambo wamuvhurira gonhi rekurwira mukombe weAfrica Boxing Union. Kambani iyi yaive yavimbisa kuti ichapa madziwa nemotokari yerudzi rwekombi iyi nemari kana chete achinge akunda kachidza. Munyori mukuru weZimbabwe Boxing Board of Control Vapatrick Mukondiwa vanoti zvaitwa namadziwane zvinobatsira kusimudzira mutambo wetsiva mune vechidiki.
Tina chimadziwana did us proud. Saka tinotenda zvikuru nezvaakaita, tinotenda Selekt Nashiri and zvaakaita zvichamotivheta vakomana vakawanda vana vadiki, especially kuti tournament yakaitwa kumbari kwaunobva iwoyo. Saka zvakamotivheta, ndakaona kuti vana vadiki vobva vakafara Selekt vachizwa kuti wahwina kombi, wahwina 2000. Saka ndoti ramba wakadaro.
Madziwane anoti aiziva kuti achakunda mumutambo wake nakachidza, achiwedzera iye kuti chinangwa chake iye zvino ndechekutora mukombe wepasi rese weWorld Boxing Council. Madziwane awedzera iye kuti mune vatambi vakawandisa muZimbabwe vane tarenda, asi chimhinga mupinyi chikuru ndechekuti vari kushaya ruyamuro kunyanya rwemari kuti vakwanise kurwa nevekune dzimwe nyika.
Tine magood boxers akawandisa, vanongoda rubatsiro netsigiro yekuti vaendere mberi. Maboxers munomu handisi ndega, vakawandisa, saka vanongoda rutsigiro rwavo kumasponsors ese akawanda, vatsigire vaendere mberi nekuvabatsira maboxers.
Sekutaura kwemurongi wemitambo yetsiva vaClyde Musonda, Madziwane atarisana nebhande reAfrica Boxing Union iro arifanira kurwa naAlexios Bureima wekuBurundi. Madziwane ari kutarisira kutevera tsoka dzaProud Kilimanjaro Chinembiri, Langton Schoolboy Tnago, Six McLeod naCharles Manyuchi, avo vakambotora bhande remuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariat.
Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa ukama weZimbabwe nedzimwe nyika zvikuru America.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutitumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti
0012-0241-8.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaudza nyika kuti vachagadzirisa upfumi hwenyika pamwe nokuona kuti mitemo yagadziriswa kuitira kuti ikwezve vekunze vane mari.
MDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai inoti zvataurwa navaMnangagwa hazvina pundutso kana shanduko yakanyanya yazvinounza muupenyu hwevanhu muZimbabwe.
Mapurisa anoita hurukuro nevatori venhau pamusoro pezvinyunyuto zvevatori venhau vanoti havasi kubatwa zvakanaka nemapurisa. Taba tashika kumagumo echurongwa chedu chanasi, tinoemba kuti mchange mwine siu zekare mangwana mangwana ni na 7 AM inindini tanono ka wande.
Tinoda kuziva ukuti muru kuterera ere zirongwa zedu zichazwa 6 AM na 2 PM. Tizivise ine kutumira tamba mboja kustudio 7@voanews.com. Kune awo vasina kunzwa chirongwa chedu, pachatanga munokwanisa kuchinzwa pa website yedu. Apa ndipo paperera chirongwa chedu chanasi, anokuoneka ine mufaro, dini Evans Zeninga.